Vachitaura nezvombo chinoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vatangira vakati mubatanidzwa wemapata anopikisa ndiwo chete unomisa utomi hwaMugabe munyika.
Mugabaenda sei? Mugabaenda akasabatana taomba chinhu chimwe chete. Kuruzika. Ndinotaura vatungamiriri. All the political parties. Ngatidi, we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya kuchiti indirichi, 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 worovana umo wokonfyuzana. Let's not confuse our own people.
Vatangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanup f. Panyaya dzesarudzo vatangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira chimirwa tichiwate matemba takasunura from top to bottom. Ivo vezvedu vanozvii toda kuita ukama navo kuti vave maimpartial referees. Kwete kurwisa navo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the election dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi ava vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinouya dzikabirwa sezvazvo dzinogaroitwa.
Tajamuka haiteri mutsinde dzevanhu. Munhu wese anobvunza tajamuka iriti tiriko. Panokonzi mukabarika maelections musaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig my elections ever again. Tirikutaura pano pachinhu nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhu University of Technology vaDedson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakapanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vachipepa ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavaMugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano waNezero wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaita tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Aka Achiguriwa.